Paimbova gurukutare zveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti denda rerurindi chirwere chaifanirwa kunge chakaparadzwa kare, asi dambudziko rechirwere cheHIV AIDS ndiro rakambovhiringidza chirongwa chokuparadza denda iri.
Zimbabwe yabviswa kubva panyika 30 dziri pamusorosoro kuva neTB pasi rose. Idzi inhau dzakanaka. TB chirwere chatakapota takurira makore apfuura. Depa asina HIV yakauya ndofunga izvo tingadaita pane chimwe chinhano chakanaka zvikuru, asi HIV inowanzofambirana pamwe chete neTB nokuti iye inodzikisa immune system yevanhu yeitoa kuti vakurumidze kubatwa nechirwere cheTB.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vati chimwe chikonzero chakaita kuti denda rerurindi ridzikire pasi inyaya yokuti inorapwa pachena, zvokuti ani nani zvake anokwanisa kuwana rubatsiro kumakiriniki nezvipatara zvose zvehurumende zviri munyika.
Vanhu vaiteswa maxray achiitwa, gavhumendi yagadzira zvipatara zvakamirira mainfectious diseases zvakaita semuno Harare Brookings Hospital. Saka zvakabatsira kuti vanhu vanenge vachirwara vanokurumidza kudiagnoswa, voiswa pamushonga votanga kurapwa zvizere. Chimwe chakaitwa nehurumende ndechekuti mishonga yeTB yakapiwa vanhu pachena mahara, hakuna munhu anobhadhara kurapwa TB muno muZimbabwe.
Dr. Chiripanyanga vatsanangura kuti chirwere cheHIV AIDS hachikoki denda rerurindi sekutaurwa kwazvinoitwa nevamwe vasina naruzivo.
Kana wazoita HIV masoja emuviri anodzikira, kana adzikira mikana yako yekurwara nechirwere cheTB inowedzera. Ndoda kujekesa zvakare nenhau iyi inonetsa vanhu vazhinji kuti vaita TB1 TB2 ichinzi TB1 inenge yangoitikawo iri yega, TB2 iri kukonzerwa neHIV. Aiwa, ndezvekunyepa, hakuna chinhu chinonzi TB1 kana chinonzi TB2.
Mutevedzeri wemukuru wechirongwa cheHIV AIDS neTB mubazi rezveutano Dr. Charles Sandy vati pane hurongwa hwekupinda mumisha yakasiyana siyana munyika huchaongorora nekutsvaga vose vangangova nedenda rerurindi.
Zvino takanangana nokuti chirwere ichi tichipedze munyika, chatinokoshesa ndechekuti tikurumidze kuchibata muna vanati. Tiri kutanga chirongwa chekuti tinenge tichifamba kumacommunities tine mishina yekuvheneka. Zvichatibatsirawo isusu kuti tikurumidze kubata vamwe vanhu vanenge vanacho nokukurumidza.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano rakaona kuti nzvimbo dzakaita se Matabeleland North, Matabeleland South neguta reBulawayo ndidzo dzinonyanya kuwirwa nedambudziko rechirwere ichi, nokuti dziri kumuganhu neSouth Africa iyo ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi. Dzimwe nzvimbo dzine dambudziko rechirwere cherurindi muHarare dzinoti Glenview, Budiriro, Hopley, Caledonia, Mbare nenzvimbo dziri kuHarare South. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru zvina nemazana mashanu vanofa pazuva rega rega nechirwere cherurindi pasi rose. Chirwere ichi chinonzi chinogona kuramba kudaira mishonga, zvikuru kuvanhu vasingapedzi kunwa mishonga sezvinokurudzirwa navana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerimudzamiri.